Gore rino hurumende yakapa mvumo kumakanzuru kuti adzinge vanotengesa mumigwagwa zveikuru sei panzvimbo dzisingabvumidzwe ichiti vaisvibisa maguta nemadhorobha. Asi vanhu ava vanoti makanzuru aya ari kutadza kuva panzvimbo dzavanokwana vese sezvo vawanda zvikuru nekuda kwekushayikwa kwemabasa. Izvi zvaita kuti gore ra2015 ripere vashandi vemakanzuru nemapurisa vachiita hwakiti nagonzo nevanotengesa mumigwagwa. Mukuru werimwe remasangano anomira vanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Informal Sector Organization, zvakare vari mutauri womubatanidzwa wemasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa reInformal Economy Coalition, vapromise mukwananzi vanoti kunyange nhengo dzavo dziri kushungurudzwa vacharamba vachitengesa mumigwagwa sezvo pasina zvimwe zvavangaite.
Nhengo dzedu dziri kurarama nekukiyakiya ikoko kuvachimhanyisana nekanzuru muHarare imomo achitengesawo pavanokwanisa kutengesa vombotorerwawo zvinhu zvavo zvobiwa. Kanzuro mbonodyawo and so on and so forth. But hapana choice, vanhu vanofanira kungodzoka kuzotengesa. Ndando zviripo, hakuna mabasa, hakuna mari, vanongodzokera mustreet vachingotengesa.
Vamukwananzi vanoti nhengo dzemasangano avo dziri kurasikirwa nemari yakawanda chose apo dzinotorerwa zvinhu zvadzo nemakanzuru nemapurisa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti pane kushungurudza vanhu, makanzuru pamwe nehurumende vanofanira kugadzirisa dambudziko raita kuti vanhu vagume vave mumugwagwa vachitsvaga chouviri.
Iye nezuro chai chaiwo muna Nelson Mandela umakarohwa vanhu zvekuti nemunicipal police mavendors. Igore ranga rakaoma zvikuru. Chinondishamisa ndechekuti maleaders haasi kuona kuti kuwanda kwemavenda kunoratidza iko kuoma kuri kuita zvinhu, saka vanhu vaakutsvaga chekuti vararame nacho. Sei vasingakwanisi kuona izvi zvinotyisa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti sei hazvinzwisisiki.
Asi vaPaddington Japa Japa avo vanomirira sangano remabhizimisi reZimbabwe Center for Business Opportunities vanoti kunyange hazvo vanhu vayaura nenhamo havafaniri kurarama nekuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. VaJapa Japa vanoti sangano ravo rinotsigira vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa, asi rinodawo kuti vatevedze mitemo vachiti zvimwe zvave kuitika mumaguta hazvina kunaka sezvo vanhu vave kutengesera pese pese.
Chibage chakugotswa mutown, shuwa kugotsha chibage mutown. Zvinofanira kuitwa kuna ana mbare uku kana kuna ana mabvuku kana ana mufakosuku. Saka zvinhu zvinofanira kuti zvigadziswe izvo. Vanhu ivo ngavabviswe vatsvagirwe nzvimbo dzekuita, kana dziri hembe dzemabhero ngadzitengeserwe panzvimbo pachadzo.
Vashorawo danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kupinda munyika mbatya neshangu tsaru, vachiti izvi ndizvo zvave kuraramisa veruzhinji sezvo makambani anogadzira mbatya akavhara. Imwe nyaya isina kufadza veruzhinji kupudzirwa dzimba dzavo nekanzuru muHarare nechitungwiza vachinzi vainge vadzivaka panzvimbo dzisingabvumidzwe. Asi vamanyanya vanoti zvinoshamisa kuti makanzuru anorega vanhu vachivaka nekushandisa mari dzakawanda achimirira kuzoparadza chete.
Imba inovakwa kusvika yamira and then maninga yauya otanga kupaza imba iyoyo. Kanzuru yakamira yakatarisa. Mubvunzo unongobvunzwa navanhu vakawanda ndokuti kupakambovakwa imba iyoyo, ko ivavo vakambobvumirwa kuti imba iyoyo ivakwe ipapo, maapprovals acho akaitwa kukanzuro akaitwa nani? Ivo vari kukanzuro ndivo vanofanira kunge vachitosungwa. Saka time situation yeconfusion. Unfortunately, vanhu vanotanga kusafa kana economy yako inda down sezviri kuitika izvinezvi. Vanhu vaya vasingagoni kuzvichengetedza, vanhu vanogona vasina ruzivo, ordinary people, vasina sense of protection.
Vamanyanya vanotiwo masangano anomirira vagari anofanira kudzidzisa veruzhinji mutemo nematanho anofanira kutevedzwa nemunhu asati avaka. Asi vaJapa Japa vanoti vanhu havafaniri kuvaka pese pese, vachiti dzimwe dzimba dziri kuputswa dzakavakwa panzvimbo dzisingaite dzakaita sepasi petambo dzemagetsi kana panzvimbo dzinofanira kuvakwa zvikoro nemachechi. Vanotiwo vamwe vanhu vaivaka nechisimba vachishandisa zvematongerwo enyika.
Tikaregedza vanhu vachiita zvavanoda, zvinozopedzisira zvasvika pazvara. Saka vangu vanhu vari kupwanyirwa zvinhu, vanodeserva kupwanyirwa nekuti ndivo vaya vaisenzisa politics. Vachiti isu tiri weZANUPF, hapana zvatinoitwa. Tiri weZANUPF kana tikao wakapatadira. They became law unto themselves. Nasi mutemo wako waswatudzwa ugadziriswa, wozotanga kuchema futi.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakaitika zvese izvi zvakakonzera kutambura kwakanyanya sezvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari yakawanda.
Zvakava nekukanganisa kukuru mumagariro evanhu. Chekutanga chinoita kuti vanhu vaya vanenge vari ndivo vanenge vachiriritira munhu vanenge vane pressure yakawanda. Kuburikidza nekuti mikana yekuti vange vachiita mari inenge yamishoma. Saka izvozvo zvinokanganisa zvikuru mikana yavo yekuita mari, asi zvinokanganisa ukama nevamwe, ngatiti ukama nemhuri yako yaunenge uchigara nayo, ukama namai vako vaunenge usingachakwanisi kuriritira vanenge vari kumusha.
Vakuchera vanoti mhuri zhinji munyika hadzichakwanisa kurarama sezvadzaiita kare. Vakuchera vanoti hurumende inofanira kuisa mitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vatange mabhizimisi munyika kuti veruzhinji vawane mabasa vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Vanoti mhuri zhinji dzapararira nepasi rese dzichitsvaga raramo, uye zvinofungidzirwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mamiriyoni matatu zvave kugara kunze kwenyika. Vazhinji vevanhu ava vari kunyika dzakaita seSouth Africa neBritain. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.